Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 16 kukadzi 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti vakwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mana ane gumi 1410. Zimbabwe Congress of Trade Unions inoti hapana zvekudzokera sure panyaya yemihoro yepamwedzi yevashandi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mana ane gumi 1410 zvichitevera kufa kwevanhu gumi nezuro. Vanhu makumi mashanu 50 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro uye vose vakachitapurirwa muZimbabwe. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana mashanu ane makumi mana nevatatu 543, Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu zana nemakumi mapfumbamwe nevasere 198 vafa nechirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana rine makumi masere nevatanhatu 186 vakafa. Manicaland ichiteverwawo neMashonaland West ine vanhu zana rine makumi maviri nevatanhatu 126 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vape zviuru makumi matatu nezvishanu zvine mazana maviri ane makumi maviri nevaviri 35,222. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu zvine mazana manomwe ane makumi mashanu nevapfumbamwe 30,759. Zvichakadaro, paramende yakazivisa nezuro kuti matare ayo ose ari maviri anoti reSenate nere National Assembly achatanga kusangana zvekare kutanga nhasi musi wa16 kukadzi 2021 kuine nhengo makumi maviri neshanu chete dzichabvumidzwa kugara mudare reSenate, kuchitiwo nhengo makumi matatu dzichigarawo mudare repasi reNational Assembly. Izvi zvinonzi zviri kuitwa senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Paramende yakati ichabvumidzawo vatori venhau vana chete kuti vange vari mudare roga roga, vaviri vanobva kunyepfenyuro dzehurumende nevaviri vanenge vachibva kumasangano akazvimirira. Vatori venhau vanonzi vanofanirwa kunge vachiburitsa magwaro ekuti vakavhenekwa chirwere cheCOVID-19 vasati vabvumidzwa kupinda muparamende. Mukokeri wenhengo dzeMDCT muparamende, amai Paulina Mpariwa, vanoti vanotambira danho iri kuitira kuti paramende ishandire vanhu sezvayakaumbirwa. Ngatinzwei vachitsanangura murukuru yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tinotenda Jonga nekundibvunza kuti tatapira sei sezvo tanga tiri nyika neri palockdown kubva rakapera tinozotadzokera kuparamende. Nenyaya yekutya kuti urwere uhwo unoziva kuti hunopararira, unoziva kuti urwere uhwo tapererwa nevanhu vakawanda kusanganisira nhengo dzeparamende, nhengo dzekabhineti nevanhu nehama neshamwari. Hakuna asina kufirwa nehama kana neshamwari nechirwere cheCOVID-19. Tinotambira danho irori rekuti tingovhura takatarisira kuti timbopinda tione nekumboisa zviga zvinoita kuti paramende iratidze kuti iriko iri kumiririra vanhu. Asi nekuda kwekuti hatisare mumashure panenge vanhu vachinzi havakwanisi kunge vachienda kumabasa, isusu tinomboenda kuti tinoita zvigamudare reparamende tinozvitambira uye zvokushomeka kwevanhu vachapinda mukati medare reparamende tinozvikoshesa nekuda kwekuti hatidi kuti tiparadzirane hatidi kuti anenge achifanirwa kunge ari mutano azobuda asikumira zvakanaka chero patakamboita yatinoti kuenda kunopinda tozonotaura kuti zuva rakati tozodzoka munhu wese akapinda mudare reparamende iroro akatotestwa for COVID-19 kuitira kuti uzive paumire nguva iri saka naizvozvo vasina kunge vakatestwa vose vanotanga vatestwa for COVID-19 kuitira kudzivirira kuitira kuziva paumire nokuitira kuti tisazadzane uyezve utano hunongoda kuchengeti
zvii zvikuru zvamungatarisira kubata muparamende imomo tichiona kuti mama ane nguva musati magara separamende
ndingangotijonga tichibva mugore rakapera tine maripoti mamwe anga asina kupera emakomiti akasiyana-siyana makomiti iwavo pachairpeson vana sachigaro vanokwanisa kunoisa patinoti manotisi ekuti ndiri kuda kuzoti ripoti yakatiita hupe uye zvinokuita mheta kupendera maripoti mamwe akaitwa gore rakapera kuti dare rigoi kuchitambira marekomendations anenge ari mukati achizogadziriswa batii zvakare zvimwe zvatiri kutarisirana nazvo ndezvekuti tichigonzwawo kuti iyo mishonga neurapwa nekuwanda kwevanhu nekushayika kwevanhu kuti kwakamira sei uyezve neidzo nyaya dzemari kuti nyaya dzemari mumabhenge nevanhu mafambiro nemaitiro munyika nekuti tingangoona kuti iye zvinogore rino takaita mvura yakawanda asi tarisiro yekuti mapazi ehurumende anoona kuti tingange tiine chikafu chakakwana here tingange tichizotarisira zvakadii zvinozve zvimwe zvinhu zvinoitwa hurukuro mukati medare reparamende asi apa tinotarisira hako kuti mibvunzo ichanyanya kuwanda nekuda kwokuti vanhu vanenge tinenge tichida kuti tizive munharaunda dzatigere kuti mishonga zvauri kunzi iri kuuya vanhu vatakamiririrawo sevana dare vemuparamende vanokwanisa kuwana mishonga iyoyo nekugasira zvakadii nekuti kunonoka kunotoita kuti vanhu vatishaike kune vanhu vakawanda
tiri kuonawo neuwandu hwevanhu vachanga vachibvumidzwa kupinda mumatare aya kuti 30 ne-25 imi mwine nhengo dzinodarika 100 munozosarudzana sei kuti ava ndo vachapinda muparamende avachisara
hazvinyanyi kunetsa chonga nekuda kwekuti chero ari mumba chero ari muhotera chero ari mumotari make anobata ningi yeparamende wokwanisa kutaura wokwanisa kutodhibheta madhibheti anoitwa muparamende achitokwanisa kungowana zvinokwanisa kuwanikwa kunzi agara muparamende nekuti akugara imomo mukati hakuzi kureva kuti nevari kunzi havasaa wese anogare yatiri kuti mavirtual meetings ndoatanga tichitoita taita makomiti nhasi ikuri kuitwa makomiti mangwana tiri kuita mavirtual meetings iwawo saka haisi tsika yekutanga tingangoti itsika yekutodzivirira nokuti tikawanda idare redu raadoko vanhu varimo vakawanda saka tikai takakutsikidzana tisina kutedzera zvinodiwa nepasi rese zvokuti World Health Organization maguidelines ecovid akamira pi tinowanikwa taatoporo mutemo isi tiri vatarisiri nevagadzi vemutemo
avo vange vari mukokeri wenhengo dzemdct muparamende amai Paulina Mupariwa vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri westudio 7. Munyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti hapana kudududza panyaya yekuti vashandi vawedzerwe mari yavanotambira pamwedzi sezvo zvinhu zviri kuramba zvichiwedzerwa mutengo izvi zviri kuuyawo apo gurukota rezvavashandi muzvinafundo Paul Mavima vari kuti hurumende munguva pfupi inotevera ichazivisa zuva rekuti itange kuita hurukuro nevashandi vayo nezvenyaya yemihoro vamwoyo vati kusanyatsowirirana panyaya yemihoro kuri kupa kuti nhaurirano pakati pehurumende vashandi nevashandirwi kusafambe zvakanaka mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu westudio 7 abata vamwoyo
takaita musangano pavirtual wanga usiri musangano tingati TNF meeting yaidaidzwa kuti principals meeting vatungamiri vevashandi vatungamiri vehurumende minista negrupu rake nevemabhizimisi
ko ndiani anga akokera musangano uyu vamwe
minista anga adaidza musangano uyoyo achiedza kuti sezo gore rakapera pane msangano rakatadza kugara nenyaya kuti vashandi vakaramba kuti kana nyaya yemihoro isina kugadziriswa hatisi kuuya pama meetings saka minister anga adaidza meeting kuti tingaita sei sezo tatanga gore nenyaya yecovid hatisati tasangana tange tichita kuti tinzwe kuti vashandi tingaita sei vemabhizimisi
zvii zvamakakanda mugango sevashandi
takatora mukana wacho yokutaurira hurumende kuti isisu dzetu nyaya ndedzemari mari ndidzo dzanetsa munhu mari dzasarira kumashure minista takakutaurira saka minista akati chimbonyorai pasi so that pandinosangana nevame vangu svondo rinouya achireva iro svondo irori maybe musechipiri ndotaura navo saka takatomuendesera tsamba yokumutaurira kuti isisu hatisi kufara nenyaya yemihoro vashandi havasi kutambira zvinhu zviri kutokwira TNF iri kuratidza kuti haisi iri kutotadza kugadzirisa zviri kunetsa nezvimwe zvishoma zvacho zvatinenge tati tawirirana tiri kuona kuti hurumende hapana zvainoteedzera
makapa here humbo wezvamuri kutaura izvi vamwe
takapa maexamples ekuti pavakati hunzai vanhu vachagara kutask force gore rakapera vanhu vedu havana kumbodaidzwa kumameetings etask force yacho taona hurumende ichingoannounsa ingava ngamalockdowns kungava ngamaguidelines ekuti vachaita sei lockdown isiso hatina kumbobvira tabvunzwa kana kudaidzwa ende iproblem iri kutonetsa kana maemployers aichema futi kuti hurumende haisi kubvunza iri kuita zvinhu zvayo iri ega saka ehe tiri kumeseji iri kutofamba kuendesa kuhurumende kuti hatisi kukusiyana nezviri kuitika saka zvasarira kwavari kuti vaone kuti vanogadzirisa iyo nyaya iyoyo kuti masalaries asarira kumashure mari yacho iri kushandiswa iyi haisi kushanda
munyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vange vari parunhare muHarare Sangano rinomirira vatori venhau reMedia Institute of Southern Africa rinoti rakamirira kunzwa kubva kuhurumende mushure mokuendesa chichemo charo kuhurumende richikurudzira kuti vatori venhau vave vamwe vevashandi vanokosha vachatanga kubayiwa mushonga wenhomba weCovid-19 hurumende yakagara yabvuma kuti vatori venhau vashandi vanokosha ikavabvumidza kushanda panguva iyo vamwe vashandi vainzi vagare mudzimba panguva yokurwisana nekupararira kwecoronavirus mukuru wemisa Zimbabwe vatavani moyo vaudza studio 7 kuti vatori venhau ndevamwe vevashandi vari mberi mukurwisana necovid-19 naizvozvo vanofanirwa kupiwa zvikwanisiro zvekudzivirira pavanenge vachiita basa ravo rekuunza ruzivo kuvanhu
semisa Zimbabwe tinotaura tichiti tatambira mashoko abva kubazi rezveutano nehurumende nekugunununa kuti vanoti vachatanga kupa mishonga yekudzivirira kune vanoti vanoita basa rakakosha anovaiwo maessential services kusanganisira vana mukoti kusanganisira zviro vana madhokotera kusanganisira vafundi vanodzidzisa chavasingazotauri ndechekuti vatapi venhau vanopinda muboka iri
sei muchigunun'una kuti vatapi venhau havasi muboka rinofanirwa kutanga kubayiwa nhomba yecovid-19
izvi zvinotipa kugunun'una kukurusa nekuti denda iri idenda riri kutekeshera pasi rose kuti rirwiswe rikundwe rinoda kuti vanhu vabatirane kuti vanhu vakwanise kurwisa denda iri zvakakosha vanoda zvikurusa kupepetwa kwemashoko akafanira kuburikidzira nevanotora vanoita basa rakakosha vachitapa nhau maona kuti pauya mishonga ichisvika panharaunda yeRobert Mugabe International Airport vamhanya zvikurusa kuti vatape nhau uyai mutaurire pasi rose kuti mishonga yauya vanoti vatape nawa panoita basa vanenge vasinga batwi nedenda here already tatwe ne vatape nawo vatisia vanosanganisira imbo yemunyori mukuru weboka rema vatape nawo vadongozi vanamai munyaka vanazororo makamba nevamwe vazhinji vakarara panhovo vakabatwa nedenda iri vazhinji vari kurikavha kubva mudenda iri
saka chichemo chenyu mashoko enyu kuhurumende ndapi
chatotaura ndechekuti kana hurumende ichida kuti ite basa nemazvo rekurwisa denda iri ngaisatore zvigamba zvigamba mukurwisa denda iri ngaitore muono wegondo pamusoro pevanhu vese kuti ikwanise kudzivirira denda iri kuramba richipararira nenyika yose saka ngavatarise zvakare zvavataura kuti vachapa vamwe vose vose vatape nhau nekuti vatape nhau havakwanisi kuita basa vari pamberi pekurwisa semauto ari kurwisa denda iri ngavapiwe mukana wekuti vave vamwe vekutanga zvakaitwa nenyika yezambia yakasvika ikangoti vatape nhau ndevamwe vakakosha ngavapiwewo mishonga iyi yekudzivirira denda iri kuti vakwanise kuita basa ravo zvakasununguka saka ndozvatataurira hurumende ndozvatiri kudai kutaura tichitaurira vehurumende kuti ngavadzure nekudzora ndagariro vadzokorore zvakare zviga zvavo vasanganisira vatape nhau
mati manzwa here kubva kuhurumende pamusoro penyaya iyi
Mukutaura kwatiri kuita hatisati tanzwa kuti hurumende ichatora matanho api chataita kubudisa nhunha dzedu tinodaira kuti nekutaura kwataita nhunha idzi hurumende ichatora matanho ekuti igadzirise kana ichinge isina kunge yaita zvinhu izvi nematuro tinoti ichagadzirisa tinodaira kudaro semisa Zimbabwe
avo vange vari mukuru wemisa Zimbabwe vatavanhu moyo vari parunhare kuHarare nestudio 7 Mutauriri weparamende yeAmerica yeHouse of Representatives amai Nancy Pelosi vazivisa kuti paramende ichaomba komishini yakazvimirira ichaongorora chokwadi nezvekonzero pamusoro pemhirizhonga yakaitika paCapitol Hill musi wa6 ndira pakafa vanhu vashanu uye pakakuvara vazhinji pamwe chete nekupunzwa kwezvinhu amai Pelosi vanoti komishini iyi ichange yakafanana nekomishini yakaumbwa mushure menjodzi yakaitika musi wa11 gunyana 2001 apo vanopfurikidza mwero vakaba ndege vakadzorovera mudzimba refu muguta reNew York vaimbove mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kunenerwa mhosva yokupesvedzera vatsigiri vavo kuti vaende paCapitol Hill kunoedza kumisa kuverengwa kwemavhoti mazuva mashoma apfuura dare resenate rakavhota richiti vatrump havana mhosva yavakapara maererano nemhirizhonga yepaCapitol Hill nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Eliot Masocha vanoti komisheni inongorora zvakadzama inofanira kuumbwa nekuti zvese zvakaitika pamwe chete nezvikonzero zvinofanirwa kubudiswa pachena kuitira kuti zvakadai zvisaitika zvekare vachiti zvakaitika izvi zvinokanganisa kuchengetedzwa kwenyika sezvo vatungamiri veAmerica vazhinji vakange vakaungana pamwe chete muzvinafundo wemasocha vanoti chakanakira komisheni iyi ndechekuti ichaumbwa mushure mokudzikwa kwemutemo uchaipa masimba okuita basa iri izvo zvichaitwa nevamiriri vemapato ose
komisheni inenge ichitarisisa kuongorora zvinoudzamu maitiro avatrump pakuzopindwa kwakaita vachipusa vanhu vachipinda kucapitol yatingati paramende yeamerica inoondiwa muzinda wokutonga america saka zvaitaura vatrump kudzira patanga maelection papapera maelection kusvika musi wa6 nezvavakataura ipapo zvakazoita kuti vanhu vaide kuparadzi ya America Capital kuzisa rao la Trump zuni zinoda kuungururwa kuti zinatso kusika paudzamu kuti president mukaona uita saizvo achipindukira hurumende yake yanotonga iyo achipindukira America zvinhu zvakangofamba sei zvinhu zvingadzirirwa sei makore ari kutevera kuti vachazoita mapresidendi havazoiti zvakaitwa nokuti zvinhu zvakaitwa zvinhu zvaidaro zvakakonzera makuva akatowanda kudarika vashanu vakafa ivavo kubvira vehurumende vaivavo ivavo vanosanganisira vice president Pence vice president Donald Trump vaiva muzvikara vaiti kwaive kwakaita makuva nokuti vanhu vakaenda vakavamoka vane zvombo zvakava vainazvo asi kuti zvibonzo zvapera nokusanipicho kwava Trump kusenate vanhu vopfuurira mberi handiwo matongerwo angaitwa nyika takatarisa kunyanzi security panofanira kunge pachiitwa komisheni dzakaita saidzodzo dzakaita sedzaseptembe paseptembe 11 2001 pakaita materorist aya wakaita izvi musi wajanuary 6 materorist vakapinda muhurumende vachida kupotsa-potsa nokuvhiringa basa ravanhu vehurumende
asi mazuva mashomanana vatrump vakawanikwa vasine mhosva nedare resenate hazvina kukwana here izvozvi
hazvina kukwana izvozvo nokuti kana zvikakwanira ipapo zvinozongoitwa zvino mumwe mutungamiri weamerica uchatevera unongomira kana kwasara vhiki kana mazuva mashoma unoitazve zvimwe zvinhu zvekare zvinei zvakaa zvokupandukira hurumende saka hazvina kukwana mamiri azvakaita ipapapo kuti havanonge vakatemerwa zvirango zvezvavakaita kusenate nokuti kuimpicha munhu unoimpichwa achiri pabasa achizobviswa pabasa iroro ndiyo saka vasina kunge vakaimpichwa sazvino kuti havana mhosva saka mhosva dzavainadzo dziriko dzisinei nokuimpichwa dzichazvinge dzichibuda saka komisheni iyoiyi ikabudirira ndiyo ichabudisa mhosva dzacho idzodzo kuti pashaiko unozofunga kuti zvaari mutungamiri weamerica uri above the law nyange akabva aita akanya zvaakaita izvozvo kunozongoitwa makomisheni anozomutonga
ko vaya vanoti uku kwangu vakungovengana kwemapato ezvematongerwo enyika tingati vari mugwara
havasi mugwara nokuti havazivi masecurity issues enyika kuti tinganda zvedu kubatanidza vanhu nokukangamwa mhosva dzinei dzakaitwa navamwe vanhu asi ngatizive kuti pasi rose mhosva haifaniri kurova nokuti kana ikarova mhosva inenge iri pachivara seyavatirambiri vamwevo vachazoishandisa mhosva dzavatirambi zvavakaita inzvedzo kuti kovanhingi vakaita zvakati vakakona kutongwa sei saka vanhu ivavo vanoti zvakatokwana zvakaitwa vatrump havazivi matongerwo enyika havazivi kuva serious kwakakune zvakaitika kuti zvosvika pakuti kunzi ngakusaitwe commission nokuti zvinogona kuenderera mberi futi nakuvatrump vasipo vanogona kuramba vachiita mashoko avo iwavo maitiro avo iwavo vanhu vakutozoita zvinorova kudarika zvakaitwa izvozvi
avo vange vari muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio nestudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi mukroniko hurumende inozivisa kuti mitemo yekuti vanhu vagare mudzimba yapamidzirwa kwemasvondo maviri uye zvikoro zvicharamba zvakavharwa panguva iyi vanhu vave kusungirwa kugara mudzimba pakati pemaawa a8:00 manheru na5:30 mangwanani ukuwo mabhizimisi achibvumidzwa kuzarura pakati pemaawa a8:00 makuseni na5:00 manheru zimlife.com rinoti mutevedzeri womutungamiri wenyika vakonstantino chiwenga vakarasikirwa nezvinhu zvavo zvinoita miriyoni nezviuru mazana matanhatu emadhora 1.6 million mushure mokubirwa nemasoja aivachengeta yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
Magadi ndima moyo ko ini ndinoda kutaura nezve coronavirus kuti patazoomeserwa chirudatina nyatsova neruzivo rakakwana nezvayo kutomeserwa isu tinorarama nekutengesa mudzimba dedi iko aiwa vakuru vedu ngavanyatsoita kwesere nokuti vamwe kune dzimwe nyika vanopuwa mari sekusouth africa kuvagere mudzimba vanovharirwa mumba vopuwa mari ko isu tinotengesa torarama neiko tisegei titengese
nimangwanani ekuswera vana mukoma wande mose nevabati vestudio 7 ndiri kukurudzirawo mhuri yedu yemunyika medu muzimbabwe panyaya yecovid 19 corona iyi zviro kwazvo nekuda kwepolitics dziri munyika medu ndione corona iyi ikagona kubatika kana kukundika nekuti vanhu vemuzimbabwe vaane dambudziko rekuti hazvitaura zvacho zvekuti corona iri kuuraya ndiani ichatirakasha covid iyi yasvika pana vanhu vasina kubatana munyika mezimbabwe muyama dai vambosiya politics kana vambomirira 2023 vozotanga politics tinopera kufa tese kuti try
makadini vana jonga apo pastudio 7 apo isu tiri raiti varume tatambura varume peiko zvino mvura chidonai kudai tiri kufa nezhara kuno kwedu kumwe nezuku pakadoipa dai vakuru vambotionavo vari kuita zvekuda kukuru vasingavoni vanhu kuti vanotambura tachingokumbira kuti dai vambotitevuka mvura yatikuvadza kuno kumwenezi zhara mani tafa nezhara kuno kumwenezi tachingokumbirawo kuti dai vatibatsira mani
vakomana covid ichatipedza shuga kunoku kwatiri kukadoma hakuna chakanaka vanhu vatombonzwisii chinezi covid savarimi wawaredi kuti mavhenda ari kuuya kubva mumataundi aizotengesa muchakarekosicha zvoita kuti tive waredi nechirwere ichi nehurumende yaisinyatsotipawo zvakakwana zvokudzidzisa taifunga kuti daivapawo machiremba namanesi zvokushandisa ararame zino kana vakasavapa nyika ingagova kuku hatifari nazvo
nauya ndiinayo ndeyekuti kuzimu zvinhu hazvina kunyatsomira zvakanaka ndiri kumanikidzika mupfungwa dzangu kuti shuwa shuwa here gavhumendi iri kunyatsokureva kuti covid 19 yakashata inouraya vanhu vese kana vapi nevapi asi vari kuitora sekuti ibhizinesi rekuti kana usina kutestwa uchibhadhara mari pachinhu chinouraya zvakadero haugoni kuti upinde munyika sezvavaiita pana December. Saka muri kunyatsokureva kuti chirwere chinonyatsokuuraya mamiriyoni mamiriyoni imii muri kuchitora kuchiita bhizinesi. Kana usina setifiketi uchibva kusouth africa usina setifiketi ikoko haupindi munyika yako kuita bhizinesi mobva moti muri kutungamirira vanhu mangwana modzoka moti todawo mavhoti futi enyu muchitiitira bhizinesi pachinhu chinouraya kudai. Aiwa varume nyatsai kutaura chokwadi, nyatsai kutaura chokwadi imimi gavhumendi yezimbabwe. Zvinhu zvamuri kuita zvitotally wrong 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 chaihwo chaihwo ndohwemuinahwo tsinye hwemuinahwo hwakudzokerai. Covid inouraya vane mari.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai 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 vateereri vestudio 7, ini ndini Mike Hove ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki chethe connection nhasi manheru na 8 PM. Nhasi muchirongwa tiri kukurukura nevechidiki nezvekupararira kwechirwere checoronavhairus munyika tichitarisa nyaya yenhomba yecovid 19 yakapiwa Zimbabwe nechina. Mure Zimbabwe musakanganwe kuteerera chirongwa ichi na 8 PM manheru ano. Muineni Mike Hove.
Yes. Sava ne sounds in the Kambokao, Chitoto To, Yazonguve Diapera, Tumpotarisa, Zange Zirumunau, Zanasi, Van Wafane, Chovereche COVID 19 in Zimbabwe, Vari Churu, Chindemazana Mana, Anegumi, 1410, Zimbabwe Congress of Trade Unions, Inoti, Apanakuzokera Suri, Panyaya Nihori, Pamwezi, Yeva Shandi, Kashika Kumakumo, Echurunga Chedi Janasi, Iva ineso zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndiri Tanono Kahuwande ndiri muWashington DC ndichiti moshera zvakanaka.